Chamber of Mines iri kungoti kana ichitarisa vashandi vamiririri vashandi inenge ichitarisa amuzi yoga. Asi chitsvambe chatinoda kuisa kwavari ndechekuti hongu maita henyu musangano uyu kuVic Falls tinotarisira kuti pamuri kubuda nezvisungo zvinoisa profiti muhomwe dzevari dzive migodhi, tizobudaiwo nezvisungo zvinoisa kuti mari mushandi adyewo ziya rake, mushandi abhadharwe mari iri above poverty datum line. Chikumbiro chedu nechisungo chedu senational mines workers union of Zimbabwe ndechekuona mushandi wepasi womugoti gore rino achipuwa mari inoita $650 oro above. Ndo zvatakatarisira izvozvo. Kana pasina izvozvo, zvese zvavari kubuda nazvo kwatiri sevashandi hazvina kana maturo. Isu hatisi kuda mari dzinoti RTGS dzichinzi dziri kubhadharwa kumushandi wemugodhi. Nekuti mugodhi hamuna chicherwa chiri kutengeswa neRTGS. Zvicherwa zvese zvemugodhi chero kumakorokoza chaiko zviri kutengeswa neUS dollar.
Saka variko here vanomiririrawo vashandi variko kumisangano iyoyi?
Handisati ndanzwa zvangu, but kazhinji Chamber of Mines zvandinoziva inotora amuzi inove yava nayo muNEC, ndo yavanotora kazhinji. But zvavanenge vachiita ikoko nezvavanobuda nazvo kwatiri sevashandi hazvina kana maturo, nechikonzero chekuti hazvisi kuita kuti mushandi afare. Mushandi ziya rake harina, ari kupukuta misodzi yaro.
Ndopedzisirawo nekutsvaga kuti dai manga muriko muine mukana wekutura zvichemo zvenyu, mashoko amungadai muri kuvapawo ndeyekuti kudii?
Tinotenda mukoma Ivan. Dai ndanga ndiriko tichimirira vashandi, shoko randanga ndichida kupa varidzi vemugodhi kana kuti maemployers edu nderekuti chekutanga mushandi munhu anodeserva adecent salary, anofanira kunge achipuwawo muhoro unomukwanira, mari inomukwanira yekuti titaure kuti mushandi ari kubva ari kumuka zuva nezuva achienda kubasa imari iri above 650. Todzoka panyaya yesafety and health, tinotarisira kuti migodhi yakatasana seiri kutungamirwa nemachina iri pasi pebandiko reChamber of Mines. Vanofanira kunge vaine mhepa yavo yavanopanana pachavo sevaridzi vemigodhi, kuti employer kana asiri kukwanisa kupa vashandi vake zvipfeko zvekunoshanda nazvo pabasa rake, employer yenge avharwa. Pari zvino tiri vanhu vakafanana nevari kusvetwa simba, nekuti simba redu harina ari kuzoripukuta misodzi. Vana vedu kuzvikoro vari kudzingwa kuzvikoro nekuti vanenge vachihora, vabereki vari kuhora mari dzisina maturo.